Vemabhizimisi vanoti zvinhu zvakaita semutengo wemari, kushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwezvinhu zvichaita kuti zvinhu zvirambe zvakaoma munyika. VaBenson Chawa vanoita basa rekutakura vanhu kubva mumarokisheni mavanogara vachienda kumabasa. VaChawa vanoti hapana chichashanduka, vachiti kushanduka ndekwemazuva ari pakarenda.
2019 hapana, zvakangofanana. No change. Iche change yepakalenda chete. Change yemunyika muno?
Zero.
VaChawa vanoti vari panguva yakaoma nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari.
Haisitori panguva yakaoma. Zvorarama sei pa petrol, kuira haisiwanika. Tingaimbota tega, we don't have the capacity. Vakaimbota maindividuals futi pamwe vadhorisa. So, inonzi catch 22 situation yati.
Amai Felicitas Madzimbamuto, vanoita basa rekunotenga zvinhu kunze kwenyika vachitengesa munyika, vanoti dambudziko remari rikasagadziriswa hapana chinoshanduka.
Gore rakapera chachakanyanya kuoma inyaya yemari yemuZimbabwe. Nekuti ushanda mari yachona, kana washanda kuti uitore kubhengi yange ichinetsa. Saka zvinhu zvatikutarisira kuti patapinda mugore ra2019 zvinge zvichizive zvagadzirisika.
Amai Madzimbamuto vanoti kuti vakunde gore rino mvura inofanirwa kunaya zvakanaka kuitira kuti varimi vawane mari kuzvirimwa zvakaita sefodya nechibage.
Tiri kutarisira kuti mari vakatirangarira mvura ikanaya, vanhu vakawana fodya vakarima chibage, tinokunda. Ndo zvinhu zvatakutotarisira bhozi, ndo panowana vanhu mari ipapo.
VaMoses Ngwenya vanoti zvinhu hazvisi kushanduka kubva pagore rapfuura, vachiti vari kuenderera mberi nekuomerwa neupenyu.
Hapana chati chachinjaka kubva last year yunanhu, asi tichirungoona zvakangooma chete. Saka picha yacho hatati tatomboine outlookuda, asi dai yanga yawanika zvanzu iri nani. Hapana zviri kusikidza. Saka tirungoti tirikungokondinya nematambudziko egore ratapo. Kungovavarira zvandiri kuita izvozvizvi kuti zvirambe zvichingoramba zvichiita zviri nani. Otherwise zvakasaita zviri nani ndinenge ndanyura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoshanda neOld Mutual muChinoyi, vaEdmore Mazarure vanoti hapana shanduko hombe ingatarisirwe nevanhu sezvo hurumende isina tarisiro yekugadzirisa nyaya yemari, zvikuru sei kuenzaniswa kwebond note nemari yekuAmerica.
Kuchinza kwegore inzenzi bawiri musi wa1 chete from 31 to 1. Saka inini ndichakumudzidzisa miracle inoitika pakuti pamaizenzi ngatitaura nezvipisi. Ndiri kuona ma2 tire price ma. Kana ukaenda kuwana famasoko unotoona kwakanzi $1, $2.50.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti nyaya yemitemo yezveupfumi inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti munoitirwa mabhizimisi muve makanaka, kusanganisira mari dzemitero pamwe nekuwana mari kumabhanga. Asi mumashoko avo ekupera kwegore, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vanofanirwa kusunga dzisimbe muna 2019 sezvo kuuya kweshanduko kuine marwadzo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.